chamburin cha tora chamburin cha yanda chamburin cha pepere chamburin cha tora tango tarando kaini do tambando kaini do garando kaini andu chinawa chamburin cha pepere
erekuberekwa ndinonzi Mandla Kathuli.
Makaberekerwa kupi?
Ndaberekerwa kumabhuku.
Kosta ari kuti Mandla iri rinenge rechindeeresei?
Mbuya vangu ndovakandivazita vanga vari mundevere.
Takaona mazuva apera apa mamine vhidhiyo yenyu yanga ichinetsa yekasong kekudonha. Yakatambirwa sei? Makafara here nekutambirwa kwakaita?
Pavhidhiyo chinhu chandakangoitawo mukufara nekuti yanga yangori cover kuti dzive song chaichaye ekusouth saka ndafuna kunyanya expecta zvakawanda sreki but ndakazongoona zvatokozara yatongoenda viral
malasi marango malesto
mune mamwe madamba refu here amakaburitsa imimi?
Ndine 3 maalbum nemasingles.
Tichitarisa iro gore ra2019 zvii zvamakatirongera?
Takaronga music chake ichipinda muvanhu inonakidza nemavideos akati wandei.
Muri kuburitsa damba refu here masingu here zvakabira sei 2019?
Ndiburitsa riri damba refu. Masongs ese achange ari ndine mafeaturing. Saka ichangova Malax and Friends compilation.
Ndevapi vamwe vaimbi vamuri kutarisira kuti munge muchiimba navo?
Like izvizvi ndakaita singu naRoki Kanda ichangoburwa. Yange ndinarasani Makalima anakuonika Mbarame anakuliswa Tasi anagaritide anasekalasi havangosiyana-siyana.
Sei mafunga kuimba nevaimbi vakawanda-wanda?
Chinhu changa ndakagara ndakarongawo kudhara kuti ndizozoitawo albhamu rangofichaficha vanhu vakasiyana-siyana ingori compilation.
Saka kamakarowa naRoki aka kari kutambirwa sei?
Karikufarirwa zvisingaita zvisingaite chaizvo.
Aiwa tinokutendai zvikuru mukoma Malax nekupinda muchirongwa chedu.
Awa tinokugabishira baba maita ndivi.
She's a black woman from Africa, Wakanda, from Africa, Africa, yeah, Africa, oh, Africa, yeah, Wakanda. Batana waka kurumidza kungara waka bvuma kudana waka finisha bwana waka shandura mpaka walking like a sex worker walking like you walk on water waka manyira ugaina we baka ndibaisa waka wainza we ule waka waka baby you the cause why I love for me waka na nonsense is that day waka manyira ugaina. you the cause what I love for me.
Mama didn't raise no fool no way. Walk a man in a vice I wear.
You the walk out, baby. You the cause what I love for me.
The only fool that tuned the way. Walk a man in a guy I wear.
You the walk out on me. You the cause what I love to me.
What kind of music give me that feeling? I need an African woman give my heart healing. My love for music give me that feeling. I need an Almighty River give my heart healing.
Big bass.